Zvakaitika, hatingati zvinokashamadza, tichitarisa edu politics dzemuno America kuti kugara pachinzvimbo unoita senge wakakwereta. But zvakaitika nezuro, it's something chisati chamboitika muhistory yeAmerica kuti speaker womucongress anobviswa nevamwe vebato rake asati ambototanga kana kuti asati atopedza temu yake.
Izvi zvinorevei munyaya dzematongerwo enyika dzemuno muAmerica, tichiona kuti pari zvino vanga vari kutaura ivo panyaya yemari inoshandiswa kufambisa zvino muhurumende.
Ya, zvatikuona izvi tingati zvinobva pa yatingati polarization kana kuti makakatanwa anenge achiitika pakati pema Democrats nema Republicans. And panguva pfupi yaona tachiona zvekare kuti imo mubato rema Republicans manga mune makakatwana zvekare nenyaya dzekuti iyo bhiri rinoona kuti hurumende yaendera mberi kuti inofanirwa kufambisa sei. Kava makati apa vakazobatwa vachinzi vanga vachishanda nemaDemocrats kuti izvi zviende mberi. And ivo nematauriro avo vanozviti ivo ndo vakatozoacta semunhu mukuru panyaya iyi, vakaona kuti government isashutwe down nenyaya yekuti vanhu vari kutadza kuwirirana panyaya yebudget iyi. Zvichiita senge vava makati vanogona varivo vangozowanikwa vari kurimwe side, atingati ndo vangozoitwa example yongoti vazobviswa. But ivo maintentions avo panyaya iyi anga kanaka chose.
Pane zvingadzidzwo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Ya, zviripo zvingadziswepo nokuti apa tikuona kuti speaker angari wemaRepublicans and maRepublicans ndo vane majority imo mucongress. But tikuona kuti kana munhu akaenda ikokoko akada kuita senge akushandawo nerimwe divi, masystems emuno muAmerica anobvumira kuti munhu yeye abvise pachigaro. Izvo zvinova zviri zvinhu zvokuti kana tichitarisawo kuZimbabwe uko zvinhu zvokuva kuti iwo makati maactora vakaita vaiacta vachiti vari kuita best interest yenyika but not yepolitical party. Zvinova zviri zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo kuti kana dai tine vatungamiri vari kuZimbabwe vanotarisawo zvido zvenyika vasinganyanyotarisawo kuti vari kubva nekupi kana kuti ndiwe ZANUPF here kana kuti ndiwe TPC vachitasawo kuti zvido zvenyika zvofamba sei. Tinoona sekunge yatingati democracy inoita thrive kana kuti inoumbiridzwa zvinozoona kuti vanhu vakawanda vanokwanisa kuva vachiquestiona mainstitutions and mainstitutions achizosimba zvakare. Nekuti iko zvino nanguva makate vabva hurumende iri kungofunctiona, congress ichingoriko, and iko zvino pari kutaurwa kuti paelecto mumunhu.